$1 billion funding iri kutarisira kuzenge ichipiwa madzimai ari mumabhizimusi. Imari yakakosha uye inobatsira kuwandudza especially ma micro, small to medium enterprises. Mazhinji acho ari kuranwa nekuitwa owned nemadzimai. Saka kusapota nyaya dzekutangwa kwemabhizimusi dzeentrepreneurship idanho rakakosha iroro rinobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika munyika dzemuno maAfrica. Uyo zvakare tirikuona kuti imwe sapoti yacho inenge ichiendeswa kunyaya dzedigital economy, zvinobatsira zvakare kusimbaradza mabhizimusi. Uyo zvakare majob training kuwandudza malabor market skills.
Munoona zvakakosha sei kuti mari iyi iri kuwanikwa ichipiwa iwo madzimai neAmerica?
I think izvozvo zvinokosha nekuti mastudies akamboitwa nana World Bank anoratidza kuti ma small to medium enterprises, ma micro small to medium enterprises especially ari kuranwa nemadzimai ari kubatsira kupedza nyaya dzepoverty on the African continent. Saka mari yakaiswa ikoko zvinobatsira kuinsure sustainable development. Nekuti makaona nyika dzakawanda nyaya dzeaccess to credit nefinance especially by ma women entrepreneurs, madzimai ari mabhizimusi, inyaya dziri kunetsa zvakanyanya. Saka mari iyi inobatsira kuderedza matambudziko ayayo ekushomeka kwemari yekukweretesa uye kudhura kwemari inokweretesa nemabhanga nemamwe mafinancial institutions.
Kushanya uku kwaamai Kamala Harris kunyika yeGhana uyezve kuTanzania kwakakosha sei panguva ino?
Makaona kuti mainvestments, American investments mucontinent medu neeven trade, it has come under a lot of competitive pressures from nyika dzakaita sana China, nyika dzekueast. Saka zvakakosha kuti America inge ichishanya ichiona maopportunities. Of course hazvingobenefita America chete, but even nyika dzemaAfrica kuwandudzawo zvakare zvatinotengesa kuAmerica so that at least ma trade and economic ties acho anenge ari mutually beneficial.